Kata Amuna baba baba angu Aswira mapeni mana Imwe ine mandevu Imwe ine zimasha Urumba ndibe msewe Ifure veteri ende Aswira kukukuta Amuna baba baba angu Imwe ine mandevu Imwe ine zimasha Zvaita sei vana baba Zvaita sei vana mai Zvaita sei vana mukoma Zvaita sei vasikana Zvaita sei vana baba Zvaita sei vana mai Zvaita sei vakomana Zvaita sei vasikana Zvaita sei matsamwe iko
Before
matenzi Raswera kukukuta Pamunda baba baba angu Urunga ndipe mseve Nifure veteri ende Raswera kuparapata Pamunda baba baba angu Rimwe rinezimasha